Vachitaura pachirongwa chekuvhura matare edzimhosva gore rino, Justice Malava vati matare achange achitonga nyaya dzeuori munyika anotarisirwa kuvhurwa muHarare neBulawayo mwedzi mitatu yokutanga kwegore isati yapera, uye achazovhurawo mune mamwe madhorobha nekufamba kwenguva. VaMalava avo vanonesa chigaro wekomishen inoona nezvevatongi nematare edzimhosva, Judicial Service Commission, vadzidzisa kuti vari kushandura mashandiro ematare ese munyika nechinangwa chekurerutsa kumhanyarwa kunoitwa nyaya mafambisirwo pamwe nekuona kuti dzatongwa nechimbi chimbi kuti vanhu vasatore nguva vachienda kumatare. Vati zvimwe zvavachaita kuona kuti nyaya dzakwidzwa kumatare pachishandiswa michina yechizvino zvino, uye magweta kana vanhu vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo vachishandisa michina iyi vasina kuenda kumatare. Vatiwo pasi peurongwa hutsva uhwu uhwo huchatanga munguva pfupi inotevera, vafakazi vanenge vari kukwanisa kupa umbo vasiri mudare, uyewo nyaya dzinokwanisa kutonzika pachishandiswa michina yamazuva ano mumatare anonzi mavisual courts pachirungu. VaMalava vati vanofara nemashandiro akaita vatongi gore rapera, uyewo kuti hapana kana mutongi mumwe akarangwa kana kudzingwa basa nenyaya dzeuori. VaMalava vatiwo mukuvandudza mabasa nemashandiro ematare vari kunzwawo pfungwa dzevamwe vane chekuita nekushanda kwavo vakaita semapurisa, magweta, vachuchusi vemajeri pamwe nevamwe. Mutungamiri wesangano rinomirira magweta munyika reLaw Society of Zimbabwe vaMishek Hogwe vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti veJudicial Service Commission vari kuedza kushanda nemunhu wese mukuona kuti matare ashanda zvakanaka.
Paengagement yandataura panosanganisa kudzidzisa magweta nevatongi kuti varambe vachiwedzera ruzivo rwavo kuti pavanenge vachiita nyaya vaite nyaya nomazvo. Munhu paanobva kana kuchikoro hakusi kupera kwefundo, munhu anofanira kufundisiwa zvinoenderana nebasa. Ende kune magweta anenge achipotawo zvimwe, kune ivhi nevatongi vanenge vachipotawo zvimwe, saka vanofanira kuramba vachidzidziswa.
Vachiwo vanotambira basa riri kuitwa neveJudicial Service Commission mukurwisa uori.
Tinotarisira kuti tichienda mberi tatsvakwe nzira dzokuti tigone kudzivirira corruption, tigone kubata vanenge vari corrupt, nokuti magweta haagoni kuita corruption ari oga, mamajistrate haagoni kuita corruption ari oga, vanenge vachitobhuraikwa nemagweta kana nevamwe vane nyaya dzavo. Saka corruption inoda kuti mastakeholders ese ashande pamwe kuti vakwanise kuitirana.
Gweta zvakare vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vati ndaibiti vaudza Studio 7 kuti vafara chose neshanduko yakaitika kumatare ayo ari kutungamirwa navaMalava, vachiti shanduko iyi yakanaka chose uye icharerutsa basa ravo semagweta. Vanoti vanyanya kufarira nyaya yekuti pashandiswe michina yechizvino zvino mukuita basa ravo.
Nyaya yavataura ihombe inyaya yekuti magweta tifaile mapepa neinternet nemaemail, iyo nyaya kocha sereki yoyi kwezi chatiri kumashure maofisedi akazara mapepa, mapepa anodhura. Iko zvino rimu rebepa rakabva pa $3 rapa $9 zviri zvokupenga. So kana takufaira electronically taane paperless society zvii zvinokurudzirwa.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri weMDCT zvakare vari gweta vaNelson Chamisa vaudza Studio 7 kuti vafarira nyaya yekuti matare awanikwe munzvimbo dzese munyika, vachiti izvi zvinoita kuti nyaya dzitongwe nekukasika.
Mutsva mukuru wevatongi vachiti Justice vauya nemashoko matsva ekuti vari kutarisira kuti dei uchapupu nokutongwa kwedzimhosva kwaenda kunzvimbo dzese kumaprovhinzi ese. Vatiudza nyaya yekuti ichaenda kwamutare High Court, chinotarisa ichaendawo futi kugweru, yakaenda kumasvingo. Izvo zvinoita kuti vanhu vave nemhosva dzichitongwa pedyo nemisiwo yavo, pedyo nenharaunda dzavo, pedyo nemisha yavo. Chinhu chakanaka.
VaMalava vati kunyange hazvo pange nezvimhingamupinyi zvakaita sekushayikwa kwedzimba dzekutongera mhosva, mari dzemuhoro dzisingafadze, pamwe nekushomeka kwevatongi zvikuru sei kumatare amagistrate, vatongi vakashanda zvinofadza vakakwanisa kunzwa nyaya dzakawanda chose kudarika dzegore ra2016. Vari semuenzaniso dare repamusoro reHigh Court rakaderedza uwandu hwenyaya dzainge dzisina kupera kubva pa10,196 muna2016 kusvika pa5,303 gore rapfuura. Vatiwo nyaya dziri kutora nguva yakareba dzisina kunzwikwa mumatare epasi nokuti vatongi vematare aya vashoma. Vati matare amagistrate anoda vatongi 250 kuti ashande zvakanaka, asi pari zvino pane mamagistrate 100 nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete. matare. Vamalava vatiwo commission yavo yakatotanga hurongwa hwekupatsanura matare eConstitutional Court neSupreme Court sezvakatarwa mubumbiro remutemo kuti matare aya anofanira kupatsanurwa namuna 2020. Vati pane hurongwa hwekuti dare Supreme Court richange rari kushandira kwaraive kare pedyo neparamende pachitsvagwa kana kuvapa mudzinda waro mutsva. Pari zvino matare maviri aya anoshanda pamwe chete uye ane vatongi vamwe chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.